Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 17 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvipatara zvedu zvagara zviri kuneseka nemishonga. Pamusoro kwazvo takuchiti hapana fudiji mashiremba aya. Muri yeZimbabwe inochidima nje hezvinezvi. Takupindana nefestive season.
Vana chiremba vakuru uye vane unyanzvi vange vachimboshanda pakarama vamwe mabasa vokandawo mapadza pasi zvasiya zvinhu zvaita manyamamire nerongo muzvipatara zvehurumende. Mapurisa mumarondera oedza kudzivirira varayiridzi kufamba vachiratidzira kunyange hazvo vachuchisi vehurumende vange vati kuratidzira uku kuri pamutemo. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti inflation yemunyika yakwira zvakapedzira kuonekwa makore gumi apfuura.
Ndinokunzwa kufara chaizvo because handisiri ndawina, it's the nation that has won and the family of football.
Mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vaFelton Kamambo vanoti vane chishuwo chekuti nhabvu ibhadhare zvakasimba vatambi vezvikwata zvose zvenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tsipa kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vakuru vemuzvipatara zvehurumende vanonzi vabatana navana chiremba vachangopedza zvidzidzo vari mukuramwa mabasa. Danho iri rinonzi rave kuremera varwere zvakanyanya sezvo vazhinji vavo vachienda kuzvipatara zvehurumende. Vana chiremba vakuru ava vanoti vatora danho iri nekuda kwekuremerwa nebasa vari voga. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa1 mwedzi uno vachida kuti hurumende igadzirise zvinyunyuto zvavo zvinosanganisira kuwaniswa zvekushandisa muzvipatara pamwe nekuti vawedzerwe mari dzavo dzemihoro dzekubatsirikana. Studio 7 yakundikana kuita hurukuro negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vanga vati tigovabata asi pashure pezvo vanga vasasadaire nharembozha yavo. Hatina kukwanisa kubatawo zvakare boka reHealth Services Board kuti tinzwe kana paine matanho atorwa nehurumende ekuedza kurerutsa dambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chiremba vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde kuti tinzwewo maonero avo.
Inyaya inorwadza, inorwadza zvikuru nekuti inorwadza pamativi ese maviri. Nekuti tikatarisa kune warwere, warwere vari kutambudzika muzvipatara. Zvipatara zvedu zvagara zviri kunetseka nemishonga, zvagara zviri kunetseka nezvakawanda zviri kunetseka zvipatara zvedu. Pamusoro kwazvo takuchiti hapana fudiji mashiremba aya. Muri yeZimbabwe inochidima nje hezvinezvi. Takupindana nefestive season. Nguva yeaccidents, nguva yekufamba, nguva yekolera, yekutapudzana zvirwere. Saka the one side. On the other side of the issue, mukoma Jonga, ndinotongotondera nyaya iyi kuti yanga yakangodaro, yanga isina kumbosanduka kugubvira mazuva etakatanga isusu kushandira hurumende kuma 2003. Saka ndinonzwa kurwadziwa kuti kubvira nguva iyoyo kusvikira tasvika nhasi mashiremba hasati atambira mari yakanaka kana uchishandira hurumende.
Asi mungaona here mune ramangwana
Dr. Bonde urumende ichitambira kuti pagadziriswe nyaya.
Chinotisunga ibumbiro remtemo riri pamusoro pemakonferensi, riri pamusoro pemakongresi, riri pamusoro pemapati ose. Saka iroro bumbiro remtemo rinoramba rakasunga hurumende. Hazvina ndaa kuti hurumende yacho ndeipi yatinenge tichishanda nayo. Zvichangoramba zvakangodaro kuti tinenge tiri kutedza kuti kana takutsvaga kodzero dzevanhu dzeutano, chiremba wacho mararamiro ake akaita sei. Zvinoramba zvakangodaro zvisina kusanduka.
Avo vanga vari chiremba vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti inflation yemunyika yakwira kusvika pazvikamu makumi matatu nechiga chimwe kubva muzana kana kuti 31.01% kubva pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nezvishanu kubva muzana kana kuti 20.85%. Aka ndeke kutanga mitengo yezvinhu ichikwira zvakadai mukati memakore gumi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, avo vanotungamirawo sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Mukatarisa makuzi ayakaita muna October kuenda pa 20.85%. Zvanga zvakabatana nezvanga zvaitwa musi wa 1 October patakaparurirwa chirongwa chezvemari nechirongwa chezvemabatirwo ehomwe dzehurumende. Pakatarwa kunzi mabhanga anofanira kupatsanura maakaunti evanhu kuti pange paine Nostro Foreign Currency Account neRTGS Foreign Currency Account. Zvakaratidza kune vanhu kuti mari iyi haina kufanana. Mari yatiri kushandisa tichingonzi ishandisa imari maelectronic transfers haina kufanana nemari chaiyo chaiyo. Ndozvazvakabudisa nekuti kana zvavo kunzi ngazvipatsanurwe mumabhanga, zvinochibudisa pachena kuti pane kusange mari dzakafanana kuripo. Zvakare kana zvaotaurwa nehurumende, vanhu taiziva zvinotaurwa nehurumende zvinochiratidza kuti vanhu vangangorasikirwa nemari dzavo zvavakamboitwa zviya. Saka naizvozvo pakawa neparara mhanya vanhu vachitsvaga mari chaiyo chaiyo. Mari chaiyo chaiyo ichiwe mari inobatika, mari yokunze kwenyika kunyanyanya nemari yekuAmerica.
Asi chii chakapawo kuti mitengo yezvinhu inyanye kuwedzera imo munambudzu?
Hazvisi kukatyamadza kuti muna November yakwira zvakare pa31%. Nokuti nokushaikwa kwemari yokunze, maringe nokuti musika wefodya wanga uchitipa mari yokunze wakavharwa muna October uchazovhurwa zvakare muna April. Koita nyaya yokuti nguva inoiyi yeChristmas inguva inodiwa zvakanyanya kuti mazvitoro zvinge zvine kana vanotengesa vanga vaine mastocks, vanga vaine zvinhu zvavanotengesa. Saka ndo nguva zvakare inosimuka kudiwa kunoitwa mari yokunze. Saka ndo zvaita kuti mutengo wemari yokunze isimuke zvakanyanyisisa kuitira kuti vanhu vaone mari iyoyo vatenge zvinhu zvavanoda kuti vatengese paChristmas. Saka ndo zvabva zvaita kuti inflation ibve yasimuka masimukiro yayaita.
Asi munoonawo here imi zviri kuitwa namuzvinafundo Mutuli Ncube zvichibatsira kuti mitengo yezvinhu iderere?
Dambudziko guru riripo nderokuti kana pasina kugara pasi kutaurirana, zvinenge zvichitaurwa nevanhu panze ndo zvinobata vanhu. Vanhu vakatanga kuita makuhwa kuti zvinhu zvichange zvichidai ndo zvinobva zvasimudza. Saka dambudziko ririko iko zvino nderokuti hapana kunyatsotaurirana pakati pehurumende nemapoka akasiyana siyana akaita sevevashandi nevashandirwi, inonzi social contract iya inoita kuti vanhu vange vachionera pamwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, avo vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU nhasi riri kupemberera kusvitsa makore makumi mashanu nemanomwe kubva zvarakaumbwa musi wa 17 zvita 1961. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaEpitule Tembani Maposa vaudza Studio 7 kuti ZAPU yakaitira nyika zvinhu zvakawanda kusanganisira kurwira rusununguko rwenyika, kunyorerana chibvumirano chekubatana neZANU-PF nekubatsira vanhuwo zvavo munyika. VaMaposa vati nyika inofanira kusvinura kuti ione kuti hapana kugadzikana kunogona kuitika munyika kana pasina ZAPU, iyo vanoti ndiro bato guru pamapato ose ari munyika pachienzaniswa makore. Tanonoka Wande weStudio 7 abata VaMaposa kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
ZAPU semazvira tinoita tese ndiro bato rakakura pamakore muZimbabwe, rinova rakabarurwa musa 17 December 1961, but richiparurwa raka raitevera kubhana kwanga kwaitwa NDP. NDP yakanga yafomwa muna 1960 ichizobhanwa muna 1961. Saka ndiro bato reZAPU rakazoti rafomewa rikatungamirira kurwirwa kwakaita rusununguko rwenyika kubva nguva kusvika muna 1980 apa takazoona kuzvitonga kwakazara.
Kana takatarisa sure kwatabva uku, chii chamunoona chikuru chakaitwa neZAPU?
Chakanyanyisa kukura chakaitwa neZAPU kurwira kuzvitonga kuzere kweZimbabwe uku kwatakaona muna 1980, zvakare kubatanidza nyika yeZimbabwe yatinoti unity, national unity necohesion. Izvo zvainyanyomhanyisa navangomo. Mukatarisa utungamiri hweZAPU nenguva iyoyo, zvinhu zvaigona nguva inyore kuti iite regional party or something, but vakabatanidza nyika yese. Chechitatu, tikatarisa muna 1982 kusvika muna 1987, pakaita rizhonga munyika, apo paive nekurayana kwakanyanyisa nguva yatinoti kukura hundi. Chikuru chakaitwa neZAPU nenguva iyoyo vakatarisa kukosha kwakaita upenyu hwevanhu, nekukosha kwakaita kubatana kwenyika. Vakasacrifisa political power, vakachuza kuti dei tabatana sevanhu veZimbabwe, dei kurayana kwadii kwamira. Ndosaka vakabvuma kupinda muunity accord.
Kana makatarisa mberi kune ramangwana, chii chatinofanira kutarisira kubva kuZAPU?
Zimbabwe haisati yanyanya kuinjoya zvatingati kubenefita from my prospect liberation struggle yatakaita. Panofanira kunge paine ZAPU nekuti ndiyo inoziva kuti taifanira kuita sei. Maaspirations evanhu veZimbabwe ndiwo anoiziva, sezvo tiri tine template, original template yeZimbabwean dream. Saka tikatasa mberi kuti tirikutarisa kuti dei vanhu veZimbabwe vavhurika meso, vavhurika pfungwa, especially panguva dzesarudzo, vaziva kuti ZAPU ine chokuita zvakanyanya nekugara zvakanaka nekugara wakanaka wevanhu veZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri weZAPU vaEpitule Maposa vari parunare kuBulawayo naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yazivisa nhasi kuti nemusi wemugovera nesvondo mauto ayo akauraya nendege vanopfurikidza mwero muSomalia makumi matanhatu nevaviri veAlshabab pedyo nekumahombe kombe kwenzvimbo yeGandashe. America inoti hapana vanhuwo zvavo vakaurayiwa muchiitiko ichi. Rimwe gwaro raendeswa kudare reSenate remuAmerica raonekwa nebepanhau reWashington Post rinoratidza kuti nyika yeRussia yakashandisa madandemutande akawanda mukupindira musarudzo dzemuAmerica. Gwaro iri rakaitwa neOxford University nekambani yeGraphica. Zvakabuda muongororo iyi zvinoratidza kuti Russia kuburikidza nebazi rayo reThe Internet Research Agency kana kuti IRA yakatanga nekushandisa dandemutande reTwitter mukuedza kupindira musarudzo. dambudziko reHIV richanetsa kupedza munyika sezvo pachine vamwe vanhu vasiri kuda kunoongororwa ropa ravo kuti vane utachiwana here kana kuti kwete, pamwewo nekuoma kwehupfumi uko kopa kuti vanasikana vatengese miviri yavo. Katinzwei hurukuro yakaitwa naKirimu Dzamiri muchirongwa chedu chezveutano nemumwe chiremba.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano inoti munyika muchine vanhu vakawanda vasingadi kuongororwa ropa ravo kuitira kuti vazive kana vaine HIV. Vanoona nezvezvirongwa zveHIV mukanzuro yeHarare, Dr. Hilda Bara, vanoti kubva muongororo yavo, vanhurume ndivo vari pamusoro pekusada kuongororwa ropa ravo zvichienzaniswa nevanhukadzi.
Tichine mamwe magrupu evanhu vachiri kunetsa kuwana kuti vatestwe vaongororwe kuti vakamira papi, vanosanganisira vanhurume. Tikatarisa vanhurume, tinoona kuti havanyanyoenda pamberi sezvinoita vanhu vechikadzi kuti vaongororwe kana kuti vangowana rubatsiro rwezveutano.
Dr. Bara vanoti zvakakosha kuti munhu azive paamire munyaya dzeutano. Chiremba ava vanoti Zimbabwe inyika yakakwanisa kudzikisa dambudziko reHIV zvokuti dzimwe nyika dzinotodawo kudzidza kuti Zimbabwe yakazvikwanisa sei.
Ndofunga Zimbabwe mutikatarisa muAfrica kunyangwe nepasi rese inotoverengerwa panyika dzakakwanisa kudzikisa dambudziko reHIV kubva 2004 kusvika nhasi patiri. Uye zvechimwe chakaita kuti tikwanise kusvika patiri idano rakatorwa nehurumende yedu kuintroducer yainzi AIDS levy kare, nekuti yakabatsira zvakanyanya kuwanisa mari dzaidiwa kuedza kutenga mushonga.
Dr. Bara vanoti ruzivo rwenyanzvi dzemuZimbabwe rwakaita kuti vanhu vari pamishonga yeHIV vakwanise kunwa mishonga isina marwadzo ainokonzera uye kudzikisa huwandu hwemapiritsi anonwiwa pazuva.
Tichitanga kupa mushonga muna 2004 kusvika nhasi, tikatarisa rwendo rwatafamba tinoona kuti pane machanges akaitika, pane maimprovements akawanda akaitika. Tikatarisa mushonga yataishandisa 2004 nemushonga yataishandisa nhasi yasiyana, nekuda kwekuti neruzivo runenge ruchinyuka kune vanenge vachiongorora mishonga iyoyi, takaona kuti zvanga zvakakodzera kuti tifambe kubva kumushonga yaionekwa kuti yakanga ine maside effects anga akawanda, tichiendawo kune mushonga ine maside effects anenge ari mashoma. Uyezve kuti tibve kune mapiritsi ekuti kwainwiwa mapiritsi akawanda pazuva, pamwe kaviri kana katatu pazuva, kusvika ezvinezvo kuti ruzhinji rwevanhu ruri kumwa mapiritsi eHIV ruri kungomwa one piritsi kamwe chete pazuva.
Asi Dr. Bara vanoti budiriro munyaya yeHIV inogona kuvhiringwa nevechidiki vanobva mumhuri dzinoshaya sezvo vari kuita zvepabonde kuitira kuti vawane mari. Dr. Bara vanoti nguva zhinji vechidiki ava vanoita zvepabonde vasina kuzvidzivirira, izvo zvinoita kuti vabatwe neHIV.
Tiri kuita dambudziko pakuziva vanhu pavakamira muvanhu vechidiki. Tikatarisa vari mumazvikoro matertiary institutions, tikaona kuti vakawanda vari kuwanikwa vachibatira chirwere cheHIV. Saka tinokurudzira kuti ngavakurumidze kuongororwa vazive kuti vakamira papi.
Kanzuru yeHarare ine makiriniki 42 uye zvipatara zviviri zvinoti Beatrice Infectious Hospital neWilkins Hospital, uko vanhu vanokwanisa kupiwa mishonga yemaantiretroviral drugs. Dr. Bara vanoti kubva gore ra2004 apo kanzuru yakatanga kupa mishonga yeHIV vanhu vanodarika zviuru zana vari kuwana rubatsiro rwemishonga iyi kubva kumakiriniki nezvipatara zviri pasi pekanzuro yeHarare. Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vari kurarama neHIV AIDS, uye vanhu ava vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa marwadzo eHIV AIDS. Ndakamirira Studio 7 kuWilkins Hospital muHarare, ndini Kerim Dzamiri.
Vachuchisi vekumatare kumarondera nhasi varamba kuti nhengo pfumbamwe dzesangano revadzidzisi vekumaruva dzeAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ idzo dzakasungwa kumacheke dziri pakati pekuratidzira dzimiswe mudare dzichipomerwa mhosva. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo pfumbamwe dzeAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ idzo dzakasungirwa kumacheke nemugovera dziri pakati pekuratidzira dzifamba kubva kwamutare kuenda kuHarare dzasvika pamatare apa dzichiimba dzakatakura zvinyorwa zvanga zvikurudzira hurumende kuti ibhadhare varayiridzi mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica pamwe nekubvisa mutero wezvikamu zviviri kubva muzana wakadzikwa nebazi rezvemari munguva pfupi yapfuura. Vasungwa ava avo vanga vachimirirwa nemagweta esangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights havana kuzomiswa pamberi pedare mushure mekunge vachuchisi vepamatare aMajor Street Marondera varamba kuti vamiswe pamberi pedare vachiti mapepa angaunzwa nemapurisa haaratidzi kuti pane mhosva yakaparwa sezvo masangano akaita seARTUZ achibvumidzwa kuratidzira murunyararo. Mapurisa akanga apomera vasungwa ava mhosva yekuita musarinya pamwe nekuungana achiratidzira zvisiri pamutemo zvataurwa nevachuchisi zvatsinhirwa nemutungamiriri weARTUZ vaObert Masaraure.
Dare raona maprosecutor aona pasina nyaya, nyaya yakatakasungirwa nemapurisa haisi nyaya inopinzika mudare, saka taudzwa nemuchuchisi kuti tiende zvedu kuumba sezvo pasina mhosva yatakapara. Kubva pano taakufamba takananga kuHarare, mapepa edu akakliwa nemapurisa aripo, avapurisa vakuziva kuti akleared.
Mushure mekuramba kwaita vachuchisi kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pematare, nhengo dzeARTUZ idzi dzabva dzasimudzira kuratidzira kubva pamatare apa dzichiimba dzakananga kuHarare kwadzinoti dziri kuda kunoona gurukota rezvemari vamutulincuve kuti dzivapire zvichemo zvavo. Nhengo idzi dzisina kumbofamba chinhambwe chakareba kubva mudhorobha reMarondera, motokari dzemapurisa nhatu anorwisana nemvongamupopoto dzabva dzasvika ndokurambidza varatidziri ava kuratidzira zvaita kuti nhengo idzi dzimbogara parutivi pemugwagwa dzakamirira zvichabuda mumusangano wanga uchiitwa nemagweta adzo pamwe nevakuru vakuru vemapurisa muMarondera. Pataenda pamhepo tanga risati taziva kuti musangano uyu wabuda nechii sezvo wanga uchiri pakati. Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazadzikise zvavanogara vachitaura zvekuti vanoda kuti Zimbabwe iremekedze mutemo. Sangano iri rati kushungurudzwa kwevarayiridzi munongedzo wekuti hurumende yavo haisi kuremekedza mutemo sezvo bumbiro remutemo richitendera vanhu kuratidzira murunyararo. Crisis in Zimbabwe Coalition yati matambudziko munyaya dzezveupfumi munyika ari kukonzerwa nekusagona kutungamira kwehurumende iyo yave kutyora kodzero dzevanhu pane kugadzirisa zviri kunetsa. Mashoko aya atsinhirwawo negweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga, avo vashora kushungurudzwa kuri kuitwa vadzidzisi ava nehurumende vachiti hurumende inofanira kunzwa zvichemo zvavo kwete kuvashungurudza.
Tinotarisa kuti mapurisa aremekedze mutemo, aremekedze kodzero yevadzidzisi vari pasi pesangano reAssociation of Raw Teachers in Zimbabwe inonzi ATUZ kuti ngava varegedze vashandise kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo dzekutaridzira pachena murunyararo zvisina mhirizhonga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru vati hurumende yavamunangagwa iri kuratidza pachena kuti haikoshese bumbiro remitemo iro rinobvumidza masangano anomirira vashandi akaita seARTUZ kuratidzira murunyararo chero nguva.
Kushungurudzwa kwaitwa vadzidzisi nehurumende yavamunangagwa kunosiririsa.
Nhengo dzeARTUZ idzi dzinoti dzakatarisira kusvika kuHarare nemusi wechitatu, apo dzinoti dzichapa gurukota rezvemari muzvinafundo mutulincuve gwaro rine nhuna dzadzo. Nhengo idzi dzinoti hurumende inofanira kubhadhara vashandi vehurumende nemari yekuAmerica dzichiti mari yemhando yemabond notes yakangofanana nemutero wembwa, dzichiti mari iyi haisi kudzikwanira sezvo zvinhu zvizhinji munyika zvave kungotengeswa nemari yekunze. Ndakamirira Studio 7 kumarondera, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko atatambira kubva kumutungamiri weAtuzva Obet Masaraure vanoti vasvika pasare vazobvumidzwa kufora. Asi zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu vanonzi vachasangana nerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe zvizere, Jonga Kandemiri abata munyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe.
Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakanyora tsamba muna July. Ikapawa Mnangagwa mumaoko ndini ndakaenda kustage kucelebration center. Zvanga zvisiri pamutemo, zvanga zvisiri paprogram. Ndikakwira pastage ndikakumbira kuti president auyewo netsamba yandatumwa nevarairi ndikavapa mumaoko. Ndokuona kuti zvichemo zvedu hazvina kutorwa. Musi wa5 December zvikoro zvinhu zvinovharwa mangwana ndokunyora tsamba zvakare zvichiti hatina kufara, hatina kuwana mhinduro. Tokumbirawo kuona president. Setitu zvekutega tine maonero wedu tine zvichemo zvedu ndokunyorawo tsamba musi wa5. Tinouya tapindurwa nhasi musi wa17 zvinzi. Munouya kustate house musi wa21 December na10 AM. Saka tichaenda neutungamiri hwePTUZ.
Zvichemo zvipi zvamuruda kusvitsa kuna president?
Ndiripo ndichekutaura nyaya yemari yemuhoro. Mari haichakwani, maUS dollar atikutaura, nekuti hatikwanisi kutenga madrugs kuzvipatara. Vana vedu vakutengerwa, varuda uniform dzemaUS dollar. School fees dziriwa nemaUS dollar. Isu wacho turendi dzakudiwa nemaUS dollar. Toenda kunyaya yeinfrastructure kuzvikoro. Toenda kunyaya yemaclass sizes. Toenda kunyaya yematicha ari kumarural areas. Toenda kunyaya yevarairidzi vari matichers and peoples with disabilities. Zvichemo zvavo hazvisi kuadreswa. Toenda kunyaya dzemanonmonetary incentives. Toenda kunyaya dze2% taxes. Toenda kunyaya dzekuimportawo mota. Ticha harisi rombe rinofanira kunzi anofanira kuvatikira dhongi.
Asi kava Majongwe, amuoneri kuti mukana wakakura wamapiwa sevashandi vehurumende kuti mubatane muende muchitaura nezwi rimwe chete?
Kana hurumende ichirecognize kuti kune chinhu chinonzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe iri registered, zvinhu zvovanga zviri automatic. Kana PTZ yamika na president yaipa zvino, hapana chinotaidzisa Adult Council neuwandu hwayo nesimba rayo kuti irequeste office meeting na president. Nepamusana pekuti isiri kuti tsamba yatakanyorera vaMnangagwa nerwendo rwatafamba tichitirai kuti no, timbotaiwo mukana timbotaura zvichemo zvedu. Kana izvinzi, kana taenda tese, hapana chakaipa, hatirambidzi munhu. Nepamusana pekuti tivana veZimbabwe tese. Asi chiripo ndechekuti dai tambopuwawo mukana iwoyo, tambopawo president our side of the story, undiluted and uncompromising.
Mukuru wePTUZ, munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vachitaura naJonga Kandemiri vari varunare muHarare. Munau dzemitambo, mutungamiri mutsva weZifa vaFelton Kamambo vanoti vanoda kuvandudza zvinhu munyaya dzenhabvu. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
VaKamambo vakasarudzwa kutungamira Zifa mushure mekukunda muzvinabhizimisi vaPhilip Chiyangwa nemavhoti 35, ivo vaChiyangwa vachiita mavhoti 24 musarudzo yakaitirwa pane imwe hotera muHarare nezuro. Izvi zvave kureva kuti vaKamambo vachatungamira nhabvu muZimbabwe kusvika muna 2022 apo pachaitwa World Cup kuQatar. VaKamambo vari kufara nekupiwa basa guru mumitambo muZimbabwe, vachiti ivo havasiriwo vakakunda pasarudzo iyi asi mhuri yenhabvu munyika.
Tiri kunzwa kufara chaizvo because handisiri ndawina, is the nation that has won in the family of football.
VaKamambo vanoti chishuwiro chavo ndechekuti nhabvu isimuke muZimbabwe kusvika pakukwanisa kubhadhara zviri mutsindo vatambi nezvikwata. VaKamambo vari kuvimbisa huchi nemukaka.
Ndoda kuprosesa kuti bhora rauya kumunhu webhora and vanofanira kutarisira zvakanaka zvakawanda mubhora. Thank you.
VaKamambo vanoti chekutanga vari kuda kubvisa mahofisi eZifa kumahofisi avaChiyangwa apo vashandi vesangano iri vari kuita basa ravo. Pari zvino Zifa inonzi ine zvikwereti zvinosvika mamiriyoni masere. Kunyange hazvo vasatungamire nhabvu muZimbabwe, vaChiyangwa vanoramba vari mutungamiri wenhabvu kuchamhembe kweAfrica neCOSAFA. Aive mutevedzeri wavo vaOmega Sibanda vakakundwawo musarudzo iyi 37-22 navaGift Banda. Vamwe vakasarudzwa kupinda bhodhi reZifa ndavaSugar Chagonda, vachamuchiwanza, vaFilimon Machana navaBrighton Marandule. Zvichakadaro, chikwata cheFC Platinum chakatamba sechakasvikirwa apo chakaenda kuCongo Brazzaville ndokunoita mangange 1-1 ne Oyo Oto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standikile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.